Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court ukuo MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara.
Chatiri kuzvirwira ndechekuti chirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre, nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo.
Chirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Ukuo bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa, izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana. Panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vaNelson Chamisa veCCC, vaMwonzora veMDCT navaLove More Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara, izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijilumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Mikana iriko yekuti tivandudze maitiro edu, zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira.
Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumana nzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokurya, zvose zvavakure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiitawo mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinhirwawo navaJafet Moyo, vanove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi ayakare vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti masivhu sevhanu vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro vane zvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzecorruption dzinova dzatekeshera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe masivhu sevhanu asitori nawo nekuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuori ndoyanyanya kuti vazhinji vaite mari masivhu sevhanu.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza vakasununguka mushure mekunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu, apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataura neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita semundondo primary nesekondari, Rupiri primary nesekondari pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu goro rino. Mumwe wevabereki ava, sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya, vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingaudari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwachikomo vaBoas Manyanye, avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuchurwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa.
Ipapa pavaikutaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano, vakaenda navo reva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi. Izvozvo izvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
VaManyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Zvakadii pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida, kwete kuita zvokumanikidza. Iko zvinoizvi tati tosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regalera chitikati ai makapfeka zvikanzi haiwa tinongoita zvokunyengedzera. Saka obviously vabereki havazvifariri, but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogare peparamba kuti vatumwa vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro, hatimbofi takaita izvinokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yo, taida kuti vanhu vadzidzi. Vamwe havo vanotaura kwavasina kuswera, vanotaura izvozvo izvo. Ina handiko, handina kumbosvika kwamazvingi sena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura vasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwa naani kuita izvi. Asi vamwe vabereki vati kunyange vatogare pevaramba nyaya iyi, vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogarepi avo vanova nhengo yeparamendi yenzvimbo iyi pari zvino, uye vari kutsvaka rutsigiro kuti vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vashoropodza bato reZANUPF vachiti kunyange hazvo vatogarepi vati manyepo, nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanirwa kutora vana achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kutora varaidzi achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kuabusa school property achipesuwa maprivate political interests. Zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro, sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Toda kuti mutaure neve public service commission, ndo ane atinoti ma public service regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanirwa kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yataza kubata sachigaro wecommission yepublic service Dr. Vincent Hungwe, sezvo nharo yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato reZANUPF rinogara richipomerwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vachange vachikwishana navagovhu hamandishe vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Shirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reshirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day, dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chatiri kuhwira ndechekuti shirikadzi irarame, igone kurarama iyo nevana vayo, izvimiririre. Nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo, but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndo zvatiri kuda, tikuda mikana.
Amai Ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa.
Torerwa pfuma, abuse chaiyo, kutorerwa kodzero dzako.
Kana vamiririri mumwe mikana yatoshaya kuti unomiririrwa nani. Kana munga mumhuri, munga mucommunity, kunga kumabasa, unenge wangomunhu akudherereka. Saka tiri kuti isusu tinoda protection from all stakeholders.
Vachitaurawo neStudio 7, imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema, vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti Administration of Estate Act, sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina.
Vasiwa pamaone maproperties, saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties iwayo. Saka munhu anenge atosiwa asina kana dora kana cent. Saka chinhu chiri ku nge chiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko, dambudziko guru riri pamari.
Ini ndikona kuti mafinancial problems atinawo nekee zvinezvi. Taimboshanda tine mamedical aid yezvinezvi atisisina, mabasa akapera. Atina kuramba tipa mamedical aid yezvino kujoina chaiko medical aid for yourself haugoni.
Mumwe muzvinabhizimusi ataura neStudio 7 vaFred Masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo.
Nekuda kwekuondomoka kwaita nyika zviri kutotoomerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nherera. Saka unotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vaPaul Mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuVictoria Falls. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi. Zuva reshirikadzi rinocheshedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga, uye sangano reUnited Nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011. Padande mutande raro, mumashoko ekucherechedza zuva iri, sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo, mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano. Muna 2017, sangano reHuman Rights Watch rakaburitsa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma, misha pamwe neminda mushure mekufirwa, uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matano ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2013 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvinabhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi, rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, uye mutungamiri wehurumende yeIndia uyu akatsinhira zvakare kusimba kweukama hwenyika dzavo. Varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvave kuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US $30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa. Kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland East vabheki marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment yaunochisiya chichiri mumunda unowana tanage yaya yajikira bhuzi vanoba vanonokohwa pakati pemunda pausingaoni kudzira maGMB kuti aise madraya zviri nani bhuzi won't lose futi chibage because the moment farmer akaziva kuti chibage changu chine moisture yakawanda akachichengeta haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize sheller kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba. Rimwe dambudziko ndiri macombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US dollar.
Zvichitwa nokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime bhozi izvozvo zvakatonaka dinoti even tractor chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor yemumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US $150 kusvika pamazana maviri kana kuti US $200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya mishina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwewa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Nguva yakare minda ichiri midiki vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza ouraya mbudzi kana huku pamusoro pazvo obika hwahwa nemahewu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi woza Friday my darling. Woza Friday seven zupogine. Woza.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kuzira ku Mount Pleasant muHarare ndokwandaka tanga kuimba mumba mamai vangu taimba muchurch taenda ku Roma ndiri ku Montreal ndakaimba ne the People's Gospel Choir of Montreal for about 5 years ndokanda tama ku Montreal ndikauya Vancouver tikambonyarara mbijana but yes nesh tanga nazvo kuti zvemagitare
pane nyaya yekuti vabereki vaitibidi vabereki pavakatanga iwo kuti haida kurwa zvemhanzi
ngoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kufara mwanangu paunoimba vaingondikurudzira vaindiona ndichiimbira mwari wangu ndichiimbira mwari wavo zvaibva zvawedzerawo ka element kekungoita kekungokoshesa.
Music yauri kurova yakangomira kugospel here kana kuti unosanganisa?
100% zvechurch zvajesu ndo zvedu.
Sei wakachuza kuimba zvajesu zvechurch?
Handina kuchuza zvajesu zvechurch, ndo zvandakapiwa namwari.
Saka toti
tinongofamba nezvatakapiwa.
Chipo chekutozvarwa nacho here? Vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Zvavo vamwe hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimbochiudzai zvishoma nezvesong itsva iyi yandanzwa nezvayo.
Inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mutsvene. Tiri kuhope takatorarawo isu vamwe tikatopiwawo malyrics, melody zvese zvikatongouya kuhope tikamuka tichinyora. The Lord just showed up again, which was just so beautiful, but every part of this song is not my own. And I think ndopane emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazara zvakadaro.
Makutoparidzaiwe
chako chete. Aleluya. Iwe chako ndechemungosvitsa chete.
Muindastri yemagitare iyi kune chimwe chinhu chiri kuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda, chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya?
Ndijesu sha, ndijesu. Everybody, munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutani.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa meseji yenyu vobva vati toda kutsvaga Amanda, vanokuwana ikupi?
PaInstagram tinowanika.
Mune mutidzani?
First and last name iyoyi. Hati
wani, kiri wani wajewu. Ok, mubva matuudza kambo kenyu, tubva takarova vanhu vombo jaiva nasi Woza Friday.
Puga maimina mati vanhu wa mwari, jewu arguya. This is Reborn by Amanda
Hanzi tizvarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7. Kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa urongwa hwekugara kwematare enomination court nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino, uye kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro kwave kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare reHigh Court ukuwo MDCT ichienda kudare reElectoral Court zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPraxidis Jeremiah ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 hlangula 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lapho sisala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngale sigezi linje, isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilisele imuli zethu.
Inkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshelwe yelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani, lakatesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane labanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLinet Moyo, yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangene. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungelami goqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063, sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathi ntambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo, ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ubusela lokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ngikhuluma nje ngoba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise ikholo lababalisi. Yanamhla lokho ngakalungiswa. Yakho koko esikutshelwayo kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhangele ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini. Kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sayesisa ukubhadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sisala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi gezi le nje. Isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele-African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ukufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi useva ngomuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngemployer wakhe ongaholeka kuhle kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke yilo liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphethe yakolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhatshe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Africa linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakatesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcina ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu okuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
ukansela Given Moyo wekachechete ward eWange West esigabeni seMathebelele North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngomkakhe kungela lapha ngabamba khona kwezomnotho engasebenzi, achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela ukuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma hospital ya refer kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechelwa abantwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labantwana okwempilo yabo yonke. Abantwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo. Abantwana bagcine bengabantwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abantwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu ubunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye ye-politics ye-development ye-Zimbabwe, laku-business ye-Zimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula, olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu owe-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Jingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba ikomishini ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla lezanu PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla le eliphikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Monzora owe-MDCT, Love Mo Maduku owe-NCA, owake waba isiphathamandla se-ZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Gwinyai Henry Muzorewa owe United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, umnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika, uTreasury Secretary Janet Yellen, uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye lele China. Kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. Uyelene utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bachayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Konake ngagoqela ele Zimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe, ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, na Michael Ndiweni, uthi uqathekile ukuthi ususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini. Abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imingcele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize, befike bengene emzileni bezama ukudinga ama-SIM card ukuthi bakhulumele lezi moli zabo, ezihlobo zabo lapho bavela khona. Kathesi kuzabalula ukuthi baxoxisane, baxhumane lezi moli zabo, even abathengisayo ongasezimoli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso ukuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So ngathi ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport, also kube le-passport enye nje esadiki, kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and le-Namibia, umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ongisuthuki nabantu abasekhaya nezihlobo ezisegoli eZambia, mayimaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy. on business wise. Kuba easy nxa usukusiye eNamibia usukusiye South Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukuphuma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Africa.
Kujezi kokubona i-Africa ilizama ukuthi kungona ibe yi-Africa as one. Kasa khonoko angeke uphume uzothiwa amaboda sekushiwo. Kasa ngento ezincane ezinjengazonezo ezikungona. Ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana lomnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esiyithakazelelayo njengesizalwane seSADC. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges sokusithu ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Was a Friday namhlanje silomculi osakhulayo uLionel Moyo. Umamoyo ucula ingoma zomdumo wokholo njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Usukela abazali bakhe besiyadinga amadlela aluhlaza ePerth Australia. Asizweni imbali kalinethi ngamafitshane.
Azalela ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithwa Mgoqo eNkulumane 12 and mina labazali bami sa relocate from kuBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khona apha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ulinethi ukhiphe idlanti lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke selesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngise-church. Ngiqalisa ukuhlabela e-choir in the church choir. Ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngiyakwanisa ukuhlabela, ngiyakwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And kuthiwa it's called The Author and the Finisher.
Though the mountain be shaken and the hills be removed.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinet kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artists o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So yiba aba influencer ukuthi ngiqalise ukuhlabela sivili
and abazali bami labo ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli lithenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and nxa ufuna i physical CD ngakuthumezela. Just follow me on social media on Instagram and Facebook under Lynette Music.
Ngilethembali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ku-Live Talk namhlanje ngakhohlwa siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa kokuhlala kwamadale awe-nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku-Studio 7 lilakho ukusithola ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo zalo 001-202-465-0318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz ku short wave. Lila konjalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 9:49 AM 6175-7255 shortwave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu esisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iinkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.